bamwe bakakura mu nguva yaiyevedza nzvimbo idzi vakaita savatrainot munzira vanokuudzai kuti vakawanda vaitoita nzendo dzekunotandara nevadiwa vavo kana hama neshamwari mumapaka aya vachitorwa mifananidzo yaiyevedza chose asi aya ose ave matakadzika kare
maeji edu isusu ma43-44 taikwanisa kuenda unogara tichiti tiri kuzorora mupaki but nowadays hazvichaita because zvigunduri izvozvo zvauswera zviri mumupaki imomo mupaki imomo hazvikwanisa kuenda kutoileti zvinongo zvoti pachangokwanisa kuenda pasiri pemiti chinokwanisa kungoita tsvina
chimiro chemapaka aya chashata zvikuru sezvo vanhu vasina pekugara ava vari kuvaka tutumba twavo munzvimbo idzi mumwe wevanogara nemwanakomana wavo akaremara muHarare Gardens amai Gladys Mugabe vanoti vanoshuvira kusiya upenyu hwakadai kana vakawana rubatsiro
kana apa ndakauya Oktobha gore rakapera mvura yese yakanaya yakandiperera ndiri pano svika pari zvino ndinongori pano ndikutsvaga rubatsiro rwekuti ndiwanewo pekugara ndine mwana wangu disable akagara apa Colin ndinodawo pekugara pandaigara pacho imba yandakasiya yacho painzi ploti rakatengwa midziyo yese yakatsva hapana kana chakabuda chokuti nditarise kuti izvi pazvinhu zvandakashanda 25 years ndongori munhu hangove munhu
mumwe mukomana wechidiki anogarawo muHarare Garden David Paina anoti iye unerera nekushungurudzwa nevakambomuchengeta ndizvo zvakamuunza kuzogara munzvimbo iyi makore anodarika gumi akapfuura
ndatangagara muno mupaki 2022 kuti ndigura munomu inyaya yekuti kwandaigara ndaishungurudzwa nevabereki vasiri vangu chaivo chaivo saka inini ndinotongochemo zvangu
upenyu huri kurarama naamai Mugabe naDavid Paina upenyu huri kurarama nevanhu vakawanda vanoshandisa mapaki senzvimbo dzekugara asi mumwe mugari wemuHarare muzvare inoshandisa mandundu vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachirarama upenyu hwakadai
mitu yekatambura nezvigunduru muHarare zvigunduru zvekuti toite pazvine zviri zvinongosiya makadhibhokisi zvinorara zvakafuga madhende matira vanonhonga makeilaiti mabhini voya vodyira kuti mumapevhimendi imomo munofamba nevanhu vosiya havana matoileti avanoshandisa mutaundi matoileti semutaundi anobhadharwa mapublic toilet vanobva vaitira tsvina dzavo mumastriti imomo neweti
kanzura weward 16 muHarare vadenford ngadziore vabvuma kuti ichokwadi kuti nzvimbo dzokutandarira dzakawanda muguta reHarare dzave misha yevanhu vasina pekugara
ichokwadi Jeff kuti taita dambudziko musiti wekuHarare mapako ose atorwa nemhuri dzakasiyana siyana vanhu vari kugara mumastriti nemhuri dzavo votomuka vachigeza makuseni seni vopaza mapaipi emvura vapaza votoita chigomba votochera mvura votogeza ipapo
mutauriri wekanzura yeguta reHarare vastanley gama vanoti kanzuro yavo iri kukundikana kubvisa vanhu ava mumigwagwa
all do operations to remove them but basically you ask where they come from but kuti vanobva nekupi ipapo hatizonyatsoziva zvoizvifamba sei asi inyaya yevanhu vedepartment of social welfare kugovernment so government ndokwavangakwanisa kupindura mubvunzo iwoyo
asi vakavamba sangano rezveutano hwepfungwa repeace of Zimbabwe muzare peace hungwe vanoti vamwe vari kubva kumajeri ndivo vari kuzara munzvimbo dzekutandarira idzi sezvo vasina kwekuenda
vanhu vari kugara munzvimbo dzekutandarira tinoti maparks vanhu vakuru vamwe vaitaura kuti ivo vamwe ndovakabva kumajeri vakatadza kutambirika zvakanaka nehama dzavo zvakaita kuti vagare munzvimbo dzekutandarira idzi vakutora semisha yavo
mutauriri wemapurisa vaponyati vati basa remapurisa nderekuona kuti mutemo wenyika watevedzerwa nemunhu wese
isusu tinomirira kuti mitemo yese inenge yaiswa nehurumende tione kuti mitemo yatevedzerwa kana paine mashoko anotiyo vanhu vari kugara mumapaki vanoita zvematrak definitely tinotarisa nyaya dzakaita saizvozvo
gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vajuly moyo havana kutipa mhinduro inogutsa padambudziko rakatarisana nevanhu vasina dzimba dzekugara
ndakabva kudzimba handichatende kukutaura pamsoro pazvo
nyanzvi munyaya dzezvokugara zvakanaka kwevanhu munyika dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vasina pekugara uwandu uhwu hunonzi huri kukonzerwa nekuoma kweupenyu kushayikwa kwemabasa zvimwe zvichikonzerwa nekutora zvinodhaka ndakamira studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.